mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 12 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muzimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri 332. Mamwe mapato anopikisa anoti hachisi chokwadi kuti vari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yezanu pf. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika hwasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri 332. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu gumi nemumwe vaine chirwere ichi nemumwe akasvibata kubva kune mumwe munhu ari munyika anotozikanwa zvekare. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave makumi mashanu nemumwe 51 uye vafa vachiri vana. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri 200,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica. Vashaya vachidarika zviuru zvishanu nemazana mashanu 5,500. Vapora vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe 91,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni manomwe nemana 7.4 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni maviri. Vanhu vafa munyika iyi vachidarika zviuru zana rine gumi nezvitatu 113,000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana zvine gumi nemasere 418,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu 3.5 million. MDC Alliance anotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe anoti hachisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubisa hurumende yezanu pf. Mapato aya anoti acharamba achienderera mberi achipikisa zanu pf murunyararo kuitira kuti munyika muve neutongo hwejekerere. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shatwayo vanoti mashoko akataurwa negurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe ekupuma uroyi vanopikisa zanu pf ivo vasina mhaka yavakapara anokashikamadza bato ravo. VaShatwayo vanoti zvinokashamadza veruzhinji kunzwa mashoko akadai panguva iyo munhu wese ari kutarisira kunzwa kuti nyika ichabuda sei mumatambudziko ecovid-19, nzara, kushayikwa kwemafuta edzimotokari nekusafamba zvakanaka kweupfumi.
Vanhu vanonga vakatarisira kuti vatungamiriri ndo vanofanira kuuya nemhinduro mukutambudzika kwavo, asi vatungamiriri vacho vaakuuya pazvivhitivhiti zvenyika yese vasina mhinduro. Vane mhinduro yekupomera, vane mhinduro yekutaura zvemakuhwa kuti ndakazonzwa kuti pamainhingi vanhu vakadya nenyama nezuro, ndakazwa kuti pamainhingi mabanhinge vakazouya nehugu nezuro, vachitaura kuti takanzwa makuhwa kuti hurumende ichapandukirwa. Zvinoratidza zvega kuti chavanokoshesa mukati moupenyu hwavo, chavanokoshesa ivo sezanu pf kutonga kwavo.
Munyori mukuru MDC Mzare Kupe vaDouglas Monzora vanoti bato ravo harisi kuronga hondo asi kuti rinoda kutora masimba pachishandiswa sarudzo.
Saka ava vanoshanda nana Kasukuere, nana Jonathan Moyo, nana Joao, isu hatinei nazvo. Isu chatinoda kutora nyika ino tichishandisa zviri pamutemo, tichishandisa constitution, mavhoti evanhu. Ndokusaka tichiti tinoda kuti pave nesarudzo dzakachena, ruzhinji rweMDC rwovhota.
Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition, Vamavela Sikumalo, vanoti vakakashikamadzwawo nemashoko avakazembe. Vanoti masangano avo anoshanda zviri pamutemo uye hapana kana nhengo imwe zvayo yeCrisis in Zimbabwe Coalition ine chinangwa chekupidigura hurumende.
Saka kubuda vachitaura kuti civil society organ, pane civil society organizations aripo ari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo yatingati pachirungu kuu. Masoko enhema iyayo vanoita kuu tinovaziva muno muZimbabwe. Takaiona kuu ichiitika muna 2017 uye vanoi vakaiita vanozivikanwa. Hazvisi zvinhu zvekuti tingaspekulete kana kuedza kufungidzira. Vakabvisa vamugabe pachigaro zvisiri pamutemo vanozivikanwa.
Vachitaura muHarare nemusi wechipiri manheru vakazembe vakati paive neurongwa hwekuda kubvisa hurumende uhwo vakati hwaitungamirirwa nevamwe vakuru vakuru kubva mumapato anopikisa chikwata cheG40, dzimwe dzisondo dzemuno nedzekunze pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Vakazembe vakadoma mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scholar, vaimbove murongi wemusangano muzano PF vaSavior Kasukuere, muparidzi vaTalent Chiwenga, sevamwe vavanhu vaive muchirongwa chekuda kupidigura hurumende icho vakati chaitsigirwa nedzimwe nyika dzekunze. Asi masangano akazvimirira nemapato makuru anopikisa anoti mashoko avakazembe akafanana nemunhu ari kutsvaga utamugate chaimo. Zvichakadai, dare pamusoro rinotarisirwa kunzwa nyaya yakakwidzwa neMDC Alliance yekuti Mzare Kupe nechikwata chavo vabude pamuzinda weMorgan Tsvangirai House uyo vakatora svondo rapfuura. Imwe nyaya ichanzikwa nedare iri inyaya yakakwidzwa kudare iri nava Ian Makone, vanove mumwe wematrustee emuzinda uyu, apo vari kuti kambani yavo iHarvest House Limited ndiyo muridzi wemuzinda uyu kwete MDC. Asi vamonzura nevamwe vavo vari kupikisa vachiti MRT House yakatengwa nebato ravo kuma 2000.
Imba yakatengwa kuma 2002, ndiyo zvinoratidza magwaro iwayo kuti registration yakakutransfer yakaita kuma 2002. Asi imba yakatengwa nemari yakanga yawanikwa muna 2000 yepolitical parties finances.
Muzinda weMDC wagara uchinetsa nguva dzose panopatsanuka bato iri. Muna 2014 pakamboita mutauro apo vatenda ibiti nava Elton Mangoma vakabuda mubato mushure mokunetsana nevaive mutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai. Vabiti navamangoma vakaita nemidziyo yebato yakaita semotokari pamwe nezvivakwa zvebato izvo zvainge zvakanyoreswa muzita rekambani yeLifonic Enterprises iyo yaive yavabiti vamangoma navafortune Gwaze sevakuru vayo. Vatsvangirai vakasara vaine Harvest House iyo yaive muzita rekambani reHarvest House Limited, vakuru vayo vari vaIan Makone, vaJameson Timba naReverend Timnail panguva iyoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA rinoti nyaya huru inofanirwa kunge ichigadziriswa nehurumende nekukasika inyaya yemihoro yevarairidzi, iyo inonzi nesangano iri yadzikira zvikuru zvekuti haichakwanisa kuraramisa murairidzi. Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vanoti pari zvino murairidzi ari kutambira mari yakaenzana nemadhora makumi matatu nemashanu ekuAmerica pamwedzi. Iyo mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yave pamadhora emunyika zviuru zvinomwe kuti ikwanise kungotenga chete zvekudya pasina zvimwe zvese zvinodiwa. vashandi vehurumende vanoti varikuda kuti mushandi wepasi atambire madhora mazana mashanu nemakumi mashanu nemana emari yekuAmerica pamwedzi kuitira kuti akwanise kurarama. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi Professor Paul Mavima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navagundani.
Nyaya huru inofanira kunge ichigadziriswa nehurumende yedu yomuZimbabwe inyaya yemasalarizi yemuhoro wevarairidzi vemuno muZimbabwe. Mari inotambira murairidzi muno muZimbabwe yadzikira zvokusvika pa$35 tichitaura pari zvino. Mari iyoyi imari yokuti kana takatarisa mari yomuno muZimbabwe murairidzi anotambira mari isingapfuuri 3000 RTGS kana $7 pamwedzi. Iyo mari inodiwa yakataurwa nevanotipa mafiga emari vanotiudza kuti ivo mari inodiwa inofanira kunge ichisvika kuma7000 RTGS kana kuti Zimbabwean dollars, iri mari inongokwana chikafu bedzi, inongori bread basket.
Takanzwawo svondo rino zvichinzi hurumende ine musangano wetripartite negotiating forum wayanga ichitarisirwa kuita nevamiriri vevashandi vehurumende iriwo svondo rino. Pane chatichafamba here pamusangano iwoyo?
Iwo musangano watakambonzwa uchitaurwa nehurumende, vanhu vese vakanzwa kuti hurumende yakati tichaita musangano svondo rino. Hatisati tanzwa nezvavo. Zvanga zvakakosha kuti misangano iyoyi iitwe pasine nguva uye vanhu vasangoudzwe zvemisangano inotora nguva kuti ibuditse mari. Dai zvaigona, paita nzira yokuti hurumende ingokaruka yagadzira nyaya dzemuhoro wevarairidzi pasina kusangana kwemazuva akareba nenyaya yokuti mitengo yapenga.
Tiri kunzwa hurumende ichitaura nenyaya dzekuvhurwa kwezvikoro musi wa28 July kunove mwedzi unouya. Imiwo sangano renyu reZimuta rakamira papi panyaya iyo yekuvhurwa kwezvikoro?
Panyaya yokuvhurwa kwezvikoro, isu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri kuita zvese zvatinokwanisa kushanda pamwe chete neministry yeprimary nesecondary education nokushanda pamwe chete nedare reparliament tichivachenjedza nokuvayambira kuti zvikoro zvinofanirwa kungovhurwa kana nguva yasvika yokuti zvinhu zvese zvinofanira kunge zvichigadzirirwa muzvikoro zvinoenderana nedambudziko ratinaro recovid-19 zvigadziriswe. Anonzi mapppe nechirungu iyaya, zvese zvinodiwa, mishonga inodiwa kuti inge ichishandisiwa kuti chikoro chinge chiri nzvimbo yakashambidzika, zvinge zvaunzwa nehurumende. Hazvigoni kuti zvikoro zvinzi vashandise mabhajeti avo echikoro iwo asipo, mari yacho isipo, kuti vaite gadziridzo idzi dzemappe, gadziridzo dzekutesta, gadziridzo dzakasiyana-siyana. Izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Teachers Union ZIMTA vaRichard Gundani vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, masangano masere anomirira varairidzi nezuro akaendesa gwaro kudare repamusoro redzimhosva achikumbira kumiswa kwekunyorwa kwebvunzo dzinofanirwa kutanga kunyorwa musi wa30 Chikumi. Masangano aya anoti izvi zvisaitwa kusvika zvese zvinofanirwa kuitwa kudzivirira varairidzi nevadzidzi kubva kucoronavhairasi zvagadziriswa. Gwaro iri rinodoma Zimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC pamwe chete nebazi rezvedzidzo yeprimary nesecondary, bazi rezveutano, Civil Service Commission nebazi rinoona nezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu. Mutungamiri weAdhuzi vaObed Masaraure vanoti gwaro iri riyatambidzwa kuvanhu vakadomwa mariri nhasi chishanu.
Tabva kunosiya mapepa chikumbiro chatiri kuisa chekuti matare amise kunyorwa kwemazamanishoni emuna Juni ayo atiri kuti achazokonzera kupararira kwedenda recovid-19 iro rikazoparadza upenyu hwevanhu vakawanda, sezvo pasina matanho atorwa nehurumende kuchengetedza upenyu hwevanhu vanenge varairidzi panodzoka kuzvikoro anove matanho atata nenguva tichikumbira. Saka mapepa ataisarisa kumatare achazenge achizoiswa kune vanofanirwa kutipindura, vanofanirwa kupindura chikumbiro chataisa kumatare vachazoita vachipiwa mangwana.
Vanofanira kupindura ndavapi vamadoma?
Zimbabwe Examination Council of SIMSEC, the Ministry of Primary and Secondary Education, the Ministry of Public Service, the EO Civil Service Commission,
Asi hurumende yakabva kare ichitaura kuti haina mari yekutambisa varairidzi, mari yokunze, madora okunze ekutambisa varairidzi.
Mwongo chinozi ya uti marivana yote chitarisa mfumi watina wosinyika, chitarisa marijinji za wano bata, chitarisa marisita wano wana ego eksporta zino, chitarisa mario yomu rije, muno yi mario katoto watisecha isu. Mario isha ino nguta ndiye kuti ikoshi esuke kuti angata nge kupiwa ndiranyi. Tamuzo kata ngu ita ndiye kuti ili kupelela kupiwa maobe wa shoma, wa shimba wa jika ya kawantisa wa shinji tisara tisina kana chumedu chatawana. Saka isu tungu kumbirati maishini jiza wanukohana wangu tuna chumedu chitungu dogo wa chikiru uzo kutiti jikene mwuri zaidu tisa fene ishara sasa zirubita tisa fere tichiku ishara sasa zirubita
urumende wo ino ki wana wanufana kujora bunzo zavo saka wachiti wano na kuzurura sukoro jinema klasi evana vakujora bvunzo vagozo vura zvimwe zvikoro zvese mushure maizvozvo chiya munoshora ipapa pachi
Tifati na umbo bila jaramba kuti mazamanisho na anufa mwenyoro. Chatiri mbota urandise kuti urunende ngaita ure kuti ya wana maria kawanda sei yeku tenga za chukuta kuti zitengwe. Sa tengwe ereso avepo maria kukadera wareliti avepo shikoro zedu zodi zofuru. Wawonde ya chila ya isi kuti shikoro nga zikari sakafaru. Chinoto na kuti shikoro zifuru ya asi chitu kuti sunufaru wakutanga za katiriswa nga zikatiri.
Abo wange bari mtunga miri we atuzi va Obed Masaraure vari parunare ku Harare ne Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Financial Gazette Nyanzvi mune zveupfumi dzinokurudzira hurumende kuti idzokere mukushandisa mari dzekunze dzaimboshandiswa munyika kuti zveupfumi zvimbogadzikana. Mufinancial Gazette nyakare hurumende inonzi yakasara isina mukana kunze kwekukanzura chibvumirano nekambani yeDrax Consulting iyo yakanga yapiwa tenda yokutengesera hurumende zvokudzivirira coronavirus kana kuti personal protective equipment. Herald rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa kuti musi wemuvhoto uri kuuya 15-10 izvaro kunamata nekutsanya muZimbabwe pamusoro pedambudziko recoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi pasi dzese kuna pera costi ndene inidorwadzwa nezvipfapo yedu vana vashungurudza maopposition ava handizi kuti zvanoinira usoro zvekuti ndivo vakazvarwa vasinganyika here kana vada kuti vatungamira voga here asikana kuona chango ndiwe para pale kuti kurudze mbrezi babu ndichekuti pofunga mabose parties dema lawyers arikuda ngosuba suba tira kusvika pa police station pa central pa kuti aiwa zvitazvora kuti nini munyika muno hamudi opposition muno sapira ngo ma opposition leaders aya pa central police vosungwa moyo yawe fare kuza nangosungwa zvina bonus sina mhosva saka vanhu vazibva kuti vatisumuke hai zvane yanga zvichairira mazvo wadzesha
Magadiko, Shamare Studio 7, Magadiko, I'm Blessing Zulu, Koma Jonga, Vesene, Turino, we do not have a shower with Zimbabwe, but you can tell anybody that I'm not teacher of an archive. You know him, but I'm got a Magatsunga, Matsingra, Magai, Tajinkocha, Missa Chiriket. Go, he was, I know, go Dago Funduka, I know Go Funduke, Chisunga Sunga, and Dizzy. Kufunduka chatikwatara hongo nekaturi kwa zvinotaura kuti chiripo chiri chavari kutya iyo vari kugonzana chamisa vazvozvati vakazviona chamisa chamisa ndiyo unotonga ngavango nechamisa atonga vakapinda muofisi teme yavo yakutopera vasina zvavati vaita vambotonge munanga kwachavangotonga chete kutocha vanhu ndichari kugona kutocha vanhu chete chechi hapana zvimwe zvinhu zvari kugona kutiriramba kanobudisira mazuva ange iwayo
mamuka sei vanhu pastudio 7 mamuka sei mamuka sei ya kada kutaurawo zvangu panhau yekutika mukati menyikai kwedu zvinoitwa namunangagwa izvi hazvina kumbosiyana nekudzingirira soriwasingabati isusu tiri vanhu vachamisa chamisa hatipfi takamusiya chiro zvoti enda vahlokatibata nekuti zvavari kutiitira tikuzviona vakutotiudzira kuti timude more kuwedzera kumuda kudarika zvavari kufungidzira iri pano zvangu pasouth africa pa ndopandiri panapa south africa zvichanangwa ndingataura nekuti mode zezanupf zvinouraya todziziva kubva kudhara ya saka ndomuchimatinawo maita mazuva
Madi vashamare studio 7 ini sara kundoita zvi zvemutobed ndoda ngokutendai nenhau dzamunongotipawo dzechokwadi ngokundodai mwari atichengeta pane uhwere hwadai kutekeshera pasi rese inini ndikuzwa kurwadza zvisingaiti nenhau yakaitwa nakupe nakomishi nangonzora hawana basa nezvido zvevana vezimbabwe wa ndofunga kushupika kwedu kwatinoita turi masango kunovafadza kufunga kwangu ndaifunga kuti dai MDC Alliance dzakaita Koto Hwembe aenda unodzingo mamembers ezanupf almost kana 6 andi toda kuti mudhenda anozvibvuma here izvozvezvo anodzinga here vanhu vemdc alliance vanokwanisa here kudzinga member of parliament wezanupf timboona kuti zvinoita here how come kuti munhu wemdct anonodzinga member of parliament emdc alliance mana tikutungamirwa nemapofoma muna kwatinoenda tongozungai tiri pamwe chete panzvimbo imwe chete hazvangoda kuti vana vezimbabwe tingobatana hakuna vildom inoya tachingoita zvepenis peni nebepa hazvibatani izvi zvinongoda tingobatana tinongonorwisa kumusha ikoko ndokuti vildom iwe
makadii apo pastudio 7 aiwa tinokutendai nebasa guru ramuri kutiitira kutitumira mashoko ekuti tinzwe kuti kumba kuzimbabwe uko chii chiri kuitika aiwa tinofara rambai makadaro ndaachida kuti ndipindure zvangu amai avo kuda vakataura nezuro kana kuti marimwe zuro wanga ari kuchema chema kuti vakomana dai mabhodha avhurwa hongu mabhodha anogona kuvhurwa asi dambudziko riripo ndeiroro rekuti coronavirus kunetsa kwairi kuita muzimbabwe zvikungonzi chete munhu ari kudzika kusvika pabhodha ari kubva atonzi wedza kune motikari yako mungava muri mubhazi motoenda ikokoko kwamunonovharirwa kwamunenge muchindotestwa hakuna munhu ari kusvika kumusha kune mhuri yake ndozviri kurema ende vanhu vacho ivavo vari kutotora nguva yakareba zimbabwen government handitombonzwisisi kuti inofunga sei aiwa ini chandingatocheme nechinoticho dai korona yapera zvinhu zvatanga kudzokera panormal maita yenyu vateereri tinokutendai nebasa rese ramunenge muchiita zita rangu ndonzi visa ndiri kumupumalanga nofred south africa
dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vachereri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa pa Intelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muimbi wechidiki Damascus the Afro Guy uyo akanetsa mazuva apera nekambo kanonzi Kwende abura mumwe mutakunanzwa unonzi Zororo uyo akaimba nemuimbi ane mukurumbira zvikuru munyika madzibaba Nicholas Zakaria. Ngati nzwei hurukuro yaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Hey, hey. Jama, niya lechera, pagaleta kupamba, hakuna kawakashika, pagaleta kutana, hakuna kawadaira, pagaleta kumanya, hakuna kawakashika, pagaleta kuchema, hakuna kawadaira. Zvinhu zvaoma mudzimba, viviri iri kungodzimba, zvaita tichipera dzimba.
Zororo rinakidza vanhu mukoma. Handizivi kuti nyaya yekuti panga paina mudhara Nicholas here kana kuti handizivi nyaya kuziva ipapo bada response yacho iri ku encourage zvisingaite.
Saka makakwanisa sei kuti mukumbire madzibaba Zakaria kuti vange vachiimba nemi muri muhimbi wechidiki ari kutotangawo kusimukira kudai?
Ah, madzibaba Nicholas munhu ari simple, ari easy kushanda naye, ari easy kuapproach. So ndakavanzwa zvandakamboita before. So hazvina kunditorera nguva yakareba kusvikira vati yatishande tese. Saka ipapo ndobva zvakatozongotangira, ndobva tazongoitawo idea yeZororo, ndobva vangondibatsira vakandikorekta-korektawo, ndobva tatoshanda tese.
Iko zvino pane dzimwe here dzimbo dzamuri kubika?
Ah, masongs aripo mukoma. Tanga takamarekoda before lockdown zvekuti even kusvika next year anenge achingobuda but haazodarawo because mamwe anoda mavhidhiyo and hatisi kukwanisa kumashuta mavhidhiyo acho right now.
So tinokutendai zvikuru mukoma Damascus nekupinda muchirongwa chedu.
Okay, thank you mukoma Blessing, mova nezuva rakanaka.
Chidiki Damascus the Afro Guy achitaura parunare muharare na Blessing Zulu West Studio 7 kambo kamanzwa kanonzi Zororo kanoimba na madzibaba Nicholas Zakaria. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana matatu nemakumi matatu nevaviri 332. Mamwe mapato anopikisa anoti hachisi chokwadi kuti mapato aya ari kushanda nevekunze nechinangwa chekuda kubvisa hurumende yeZANU-PF. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvetime nhau. Ini ndini Kanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.